2018 ndakanga ndichifamba kuMemphis, Tennessee. Ndobva ndaona vana vadiki vachitamba nemota dzemagetsi. Ndobva ndafunga kuti zvinokwanisa kubatsira kumusha izvi. So kutanga kwatakaita, ndobva ndatanga kutaura nevanhu vari kumusha kuti togadzirwa sei mota dzinofamba nemagetsi chete, sezvo vanhu vachitambudzika nenyaya yepeturo. Ndobva ndabata nevanhu vekumusha, tikasangana tese tiri pasocial media, ndobva tatanga zita rokuti Hende Moto. Ende Hende Moto yabudirira zvino yava nemota kukwekwe dziri kumbeya mbeya tiri tuma 3-wheeler at the present time panguva yairi zvino. However, zvakadaro hazvo, tava kuva nema big contracts okugadzira mota kuZimbabwe. Ndo pachinano chatave tabatana nevanhu veruzhinji vari kuno kuAmerica kuti tiite kuti nyika yedu ibudirire.
Mota idzi dzinoshanda sei tichiona isu kuti iko kuZimbabwe nyaya yemagetsi inotoonetsawo?
Mota idzi dzinoshanda nemabhatiri anogadzirwa neinonzi lithium inocherwa muZimbabwe. Lithium iyi yaicherwa muZimbabwe kubva gore ra1945 ichishandiswa neNASA. Zimbabwe ndiyo yaive nyika yega yaichera lithium, yaitozivikanwa kuti inochera lithium. Iye zvino manje lithium ndiyo yava kunzi gold kana kuti oil, nokuti munguva dzinotevera makore ari kuuya nyika dzese dzenge dzichida kuti dzifambe nemota dzinofamba nemabhatiri kana kuti mota dzinofamba nemagetsi. Zimbabwe yakakodzera pakuti ndiyo ine lithium iyoyi yakawandisa kudarika nyika dzese dziri pasi pano. Pamusoro paizvozvo, Zimbabwe ichange ichitova nyika yakafanana neIraq nokuti inenge ichisupplya lithium iyoyo. Ende isu takabva taona kuti zvakakodzera kuti tive positioned kuti tinge tichi iva varidzi vanovawo varidzi venyika vanenge vachigadzira vachiva vari pamberi pokuti tiratidze vanhu kuti tinogonawo kushandisa maresources edu ari muno munyika tichivo tichigadzira pano kuti tinge tichingova vanhu vanotengesa maresources edu. Ndo zvatakafunga izvozvo kuti ndo zvatodawo kuita.
Vanenge vachida kuona zvamuri kuita izvi vanokubata ipapi?
Iye zvino tiri kukwekwe paGlobe and Phonics. Pane tumaexample etumota twedu turipo ipapo, tuma 3-wheeler. Panguva dzino tiri kutiendesa kuVictoria Falls kuti tinge tuchimbeyambeya tichitakura vanhu. Iye zvino tiri kungombeyambeya tichidhiliri vanhu pamashort distances. But tiri kuda kuti tiexpande programu iyi kuti dziende mumaruzevha kupi kupi kuitira kuti vanhu vatange kushandisa mota dzinoshanda nemabhatiri chete. Dzinenge dzichikwanisa kufamba a long distance inokwanisa kuita even 200 kilometers tisati taita recharge per station.